Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri gunyana 11 2008 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Advocate Jacob Mudenda ve ZANU PF vanosarudzwa kuva mutauriri we National Assembly. MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inodoma vatevedzeri vemutungamiri vebato vatatu pakati pavo pasina munhukadzi. ZANU PF yopa vaimbova makurukota vasina kudoma rwendo runo basa rekushandira bato vanhu ava vachitambiriswa mari dzavaiwana vari makurukota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Advocate Jacob Mudenda ve ZANU PF ndivo vasarudzwa kuva mutauriri we National Assembly zvichitevera kukunda kwavaita muzvare Paulina Mpariwa ve MDC musarudzo yaitwa nenhengo dzedare iri nhasi. Godwin Mangunza anoti panyaya inotevera.
Mudenda received 179 votes and honorable Mpariwa.
Avo ndivo munyori weparamende va Kenneth Chokuda vachizivisa zvabuda musarudzo yekutsvaga mutauri weparamende vamudenda vawana mavhoti zana nemakumano mwe nemapfumbamwe muzvare Paulina Mpariwa vakawana mavhoti makumano mwe nemapfumbamwe panhengo mazana maviri nemakumatanhatu nenhatu dzavhota shanu dzacho dzatadza kuvhota nemazvo mumiriri weuzumba muNational Assembly vasimba neutamudari kwavati vafara chose nezvabuda musarudzo vachiti vamudenda munhani ruzivo nemashandiro eparamende sezvo vaive mutauri weparamende yapfuura vatiwo vamudenda vakaitawo basa guru pakubviswa pachigaro kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Speaker of National Assembly munhu anoziva basa is a lawyer mugweta guru muZimbabwe igweta guru muSouthern Africa zvakare ndivo vakazadzisisa zvakaitika muna November zviye pazvanza zvosvika kudare reparamende ndivo vakazogadzirisa kuti zvichinyatsobva zvango pera Zimbabwe ipinde mu new dispensation.
Mumiriri wembizo mudare National Assembly vasettlement chikunya vemDC Alliance vatiwo kunyange hazvo vange vasina manhamba anoita kuti vakwanise kukunda vapinda musarudzo iyi sechitsidzo chavakapa kuvanhu vakavavhotera musarudzo.
Chatakatumwa nevana veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana neZANU PF panzvimbo imwe neimwe ichange iine makwikwi. Chatinoziva isi ndechekuti izvozvi kuvhota kwedu nhasi kuno kwaratidza kuti kunotori nevamwe vanhu vashanu vavhotera MDC Alliance kana kugadzirisa mafiga acho.
Sarudzo dzanhasi dzaitwa muchivande dzichiongororwa neZimbabwe Electoral Commission. MDC yazivisa kuti muzvare Tabita Kumalo ndivo mutungamiri webato rinopikisa muNational Assembly vachitevedzerwa namuzvare Mpariwa. Mukokeri weMDC muNational Assembly ndiva Prosper Mutsiami vachitevedzerwa naMaino Matemba Ndlovu. Mukokeri weZANU PF muparamende ndiva Pupuraito Garepi vachitevedzerwa navaObedigwa Mugoni muNational Assembly naSenator Tsitsi Muzenda kuSenate. Vachange vachitungamira MDC mudare reSenate ndiva Elias Mudzuri vachitevedzerwa navaMorgan Komichi. Mukokeri webato ndiamai Lillian Timvias vachitevedzerwa naSenator Sinampande. Amai Mabel Chinomona ndivo mutungamiri wedare reSenate vachitora basa rakanga richiitwa naamai Edna Matsongwe. Amai Chinomona vakunda vaMorgan Komichi veMDC Alliance nemavhoti 52 kwa 20. 2022 gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ndivo mutungamiri wematare ese National Assembly ne Senate kana kuti leader of government business ndakamira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti chimwe chikwata chebato iri chinotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe chakaramba kuti chibatane nemamwe mapato akaumbwa achitsemuka kubva muMDC yekutanga. Izvi zvinotevera kubatana kwakaita bato reMDC yamuzvinafundo Welshman Nuve People's Democratic Party niyavatendai biti yeMDCT yavachamisa. Munyori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
MDC yavachamisa yazivisa kuti yabatana neMDC yavanyuve pamwe nePDP yavabiti kuti vaombe bato rimwe chete rakasimba zvichitevera kutsigirana kwakaita mapato aya musarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru ayo akakwikwidza sarudzo idzi ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Mutauriri wavachamisa Vankululeko Svanda vati zvitevera kubatana uku vanyuve navamogen komichi vave vatevedzeri vemutungamiriri webato ravo pamwe nava Elias Mudzuri avo vagara vari mutevedzeri wemutungamiriri webato iri. Muzvare Tabhita Kumalo ndivo vavasachigaro webato vachiteverwa navatendai biti vaDouglas Monzora vari kuramba vari munyori mukuru webato ukuwo vaJacob Mafume ndivo vava mutauriri mutsva webato. Vasvanda vati vakaedza kuita nhaurirano nechikwata cheMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe asi zvakakona n'anga murapwa achida.
Zviri kuita ndezvekuti vamai Kupe vakataurwa navo pachiitwa chekuti MDC ichazodzokerana vanhu vemMDC vachazodzokerana navo shanda pamwe chete tichiendera mberi. Hapana kuita kuwirirana navo. Tinoona kuti vava kuda kutazokushanda nezanhu zvikurusa, havachada kushanda kuno kusaidi remapato anopikisa kana kuti vanoshanda zvedemokrasi.
Asi mutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti hapana kumbobvira paita nhaurirano dzakadai pakati pechikwata chavo nechikwata chavachamisa.
Awo ndiwo manyepo. Unoona handizvi kuti kana vamwe vanhu vanoti kana vadya nyemba here kana mutakura rudzi votanga kungorotomoka. Isu takataura pachena kuti hatishandi nevanhu vanoita zvounyaniya, hatishande nevanhu vanoita zvevhayorensi, hatishande nevanhu vasingaremekedzi bumbiro romutemo womusangano. Muchidimbo hatishandi nenhunzvatunzva. Isu ndisi MDC. Saka kana kune vaya vanozviti vanoda kuti tiuye kwavari, kwavari kupi kuzodi? Hatisimbwa kaisi inodya marutsi, hatitambi tichidaro. Toda kuti vatereri vanzwisise kuti MDC ndisu inotungamirirwa namuzvare Dr. Tokozani Kupe. Takaita extraordinary congress tikasarudza utungamiriri zvakanangana nebumbiro romutemo wedu weMDC Party Constitution.
Vasvanda vati MDC tiyamuzvare Kupe yave kushanda nezanu PF ndosaka vari kuramba kushanda nevamwe vemapato anopikisa.
Saa tofika ndo zviripo izvozvo zvatongogamuchira kuti ndo zvavada kuita, uye vane kodzero yekusarudza kushanda nezanu kana kusarudza kushanda vega. Asi vakawanda vari kuitivo vasarudza kushanda pamwe chete neMDC vachidzoka mubato reMDC sematangira rakaita mu1999. Tinorangarira kuti zvoratidza utungamiri hwakadzama waPresident Nelson Chamisa hukugona kuzodzosa vanhu vese vakanga vakabva muMDC kusanganisira vana Professor Olson Ncube, vana Honorable Tendai Biti, vana Honorable Scala. Vese ava vakambenge vasina kufara, asi vaakudzoka muMDC vachiti vari kufara zvikurusa vanoendera mberi vachishanda naPresident Nelson Chamisa.
Asi vaGutu vati zviri kutaurwa navasivanda izvi ndezvemugotsi Matsuro. VaGutu vati wokugadzwa pazvigaro kwakaitwa vanyuve pamwe navabiti navamafume hakusi pamutemo, sezvo vachiti zvinzvimbo zvakadai zvinogadzwa vanhu pacongress chete.
Utungamiriri weMDC kana tichiti utungamiriri tinoreva top leadership yeMDC inosarudzwa pacongress. Top leadership ndoiya inonzi the National Standing Committee, kubva kuna president kusvika kumutungamiriri wevechidiki kana kuti tingangoti muchirungu chairperson of the youth assembly. Zvinoti akuzva mazuva ano kuti ama vice presidents aangodomwa nomunhu umwe chete, machairmen vaangodomwa nomunhu umwe chete, maspokesperson vaakudomwa nomunhu umwe chete, mahumbwava. Isi zvamatakana nayo hakwete bodo.
Asi vamafume vaudza vatori venhau kuti vachamisa, vane masimba mubumbiro ravo remitemo rekuita izvi, uye pamusoro pezvo vanoti vakapiwa masimba ekuita izvi nekomiti yepamusorosoro mubato ravo pakati pemacongress renational council. Hatina kukwanisa kutaura nemamwe mapato aive mubatanidzwa weMDC alliance akaita seZimbabwe People First netransform Zimbabwe kutizwe paamire panyaya yekupinda muMDC. Kunyange hazvo taradza kutaura nemutauriri wetransform Zimbabwe vaJustin Makota, avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo, vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri, vanoti mutungamiri wetransform Zimbabwe vaJacob Garivhume vakamirira kuita musangano neutungamiriri webato ravo vasati vazivisa kuti votora gwara ripi panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mapato ose anopikisa ari munyika akabatana kuita bato rimwe chete, ane mukana wakakura kwazvo wokubvisa zvaanopiefu mumasimba pachaitwa sarudzo dzinotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
ZANU PF inoti makurukota aive muhurumende asina kudomwa rwendo runo achanga achishandira bato iri kumuzinda waro muHarare. Mashoko aya aziviswa nemunyori wekufambiswa kwemashoko mubato vaSimon Kaya Moyo zvichitevera musangano wePolitbureau weChimbi Chimbi wakaitwa neZuro. VaMoyo vanoti vakuru vari kushandira bato ava vachange vachitambiriswa muhoro wakafanana newavaiwana vari makurukota ehurumende. Munyori wezvemitemo muZANU PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vanoti ZANU PF yakaona zvakakosha kuti igadze vakuru vanotarisa basa rinoitwa nemakurukota ehurumende pamwe nekufambisa mabasa ebato.
Hongu zvino kuchinja nokuti take for example inini ndiri Secretary for Legal Affairs ndaakushanda kupata ndiri full time ndichiona nyaya dzose dzemutemo dziri dzichiitika mupati. Mavarious secretaries vamwe vaunzwa kupati vanenge vachiona kuti pati iri kufunction iri kuita mabasa ayo akakwana so that the party remains inoita oversight over government.
Muchato vachiforomani chiitsvaka ichi chemakurukota aripo muhurumende.
Nokuda kwokuti the party is superior to government. Saka maministers kana oshanda afanira kuziva kuti vatumwa vakatumwa kuzoshandira musangano. Saka vakuru vemusangano vanofanira kuona kuti vanhu vakatumwa kubasa vari kuita basa ravo zvakanaka here, vachizadzikisa zvido zvemusangano.
Nekukura kwakaitawo zvigaro zvavari kuzotambira izvi hazvibatiwo here nyaya dzemari? Mari dzinozowanikwa here dzekubhadhara vashandi nekudidi?
Musangano unofanira kutosva tsvaga ndudzo kuona kuti wabhadhara vana. Saka uchiita decisioni musangano unotoziva kuti uchaita sei. Musangano wedu isu tina makamba nawo akawanda, tine zvakawanda zvaunoita zvinoreiza mari yekuona kuti yabhadhara vanhu vayo vanenge vachizosupavhaiza hurumende.
Ndichipedzisira hangu, vamwewo vanga vachiti pamwe inzira yokuti vakanga vari makurukota vakachinjwa kuchiswa vamwe vasazonyanya kugunununa kungoitawo kuti vanhu va munotiwo kudini mashoko iwayo.
Aiwa kwete, hazvisi izvozvo. Zvakatofungwa zvakadzama zvikaonekwa kuti musangano unofanira kuramba wakasimba. Tiri kutarisa mavhoti atakawana toona kuti no, pane patiri kukanganisa kuda hatinyanye supervisa hurumende kana yapinda kunoita basa. Saka musangano ngaone kuti hurumende iri kuzadzikisa zvaipromiswa nomusangano kuvanhu.
Avo vanga vari munyori wezvemitemo muZANU PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vachitaura parunhare vari muHarare neStudio 7. tichiri panyaya yoyi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU PF iri panguva yakaoma sezvo iri kuda kufadza munhu wese izvo zvakupa kuti ipe vasina kuitwa makurukota basa rekushandira bato senzira yekuti varambe vachiwana mihoro. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Munyaradzi Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Zvakatondishamisawo nekuti tikatarisa uku kwatiri kubva hazvisazvamboitika zvakada kunodaro. Pfungwa yekutanga ndeyekufambisa basa rehurumende. Nokudaro vakaona kuti varume ava vakazoendesa kunoti vashandire vari kuZANU PF havangakwanisi kunyatsoita chaizvo chaizvo zvinodiwa kuti basa rehurumende rifambe zvakanaka. Saka vakatsvaga vanhu vane unyanzvi vakaita sana Mutuli Ncube, vakaita sana Kirsty Coventry kuti vaite basa rinodiwa kuti hurumende ifambe zvakanaka. Zvazvinoreva vazininga ndezvekuti pataifunga kuti hurumende yedu yadzikiswa inogona kunge yakatowedzerwa ndinoreva pamaererano nemanumbers.
Zvino tiri iyi ipapo Dr. Mukonza, mari inozobhadhara vanhu vose ava ichazobva kupi? Harisi rimwe basa rakuwedzerwa kuhurumende here?
Ibasa rekutowedzerwa kuhurumende vazvininga nekuti mukuziva kwangu ZANU PF yakabvira kare ichingochema kuti haina mari. Chingava chishamiso kuti titi yazoita mari nhasi uno. Izvo zvinhu muZimbabwe zvakangooma muomero wazvakanga zvakaita makore apfuura. Saka zvatinotongoona ndezvekuti mari ichangotorwa kuhurumende ichibhadhara varume vapuwa basa kumuzinda weZANU PF.
Maitiro ari kuitwa zvinhu aya muhurumende itsva iyi, munoona here sekuti vamunangagwa vakabata matomo avo zvakanaka kana kuti pane vamwewo vari kusundaidza vari murutivi?
Vamunangagwa maitikiro azviri kuita ndeye anoratidza kuti havanenge vasina kunyatsobata matomo zvakanyatsonaka. Vakangomira ipapo seyatingati iyo placeholder. Vanotaura chino asi ukaona mafambiro anozoita zvinhu anoratidza kuti pane vamwe vanenge vari kusunda kuti zvimwe zviitike zvinogona kunge ivo vamunangagwa vanga vasiri kuda.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Munyaradzi Riki Mukonza vachitaura vari parunhare vari kwakare kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na5 PM. Musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America. Dzimwe nguva kufamba kwemhosva dziri mumatare kunononoka zvikuru muAmerica. Mhosva yevanhu vashanu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekurwiswa kwakaitwa America musi waGunyana 11, 2001 haisati yatanga kutongwa. makore gumi mashanu kana kudarika mushure mekunge varume ava vasungwa vachigariswa mujere riri pasi pemauto reGuantanamo kuCuba. Kutongwa kwevasungwa ava hakusi kutarisirwa kutanga nekukurumidza, vamwe vachiti kungatotange muna 2020. India. Vanhu vanosvika makumi mana nevatanhatu vafa apo bhazi ranga rakatakura vanhu verudzi rwechihindu radonhera mumupata kwakare kuIndia. Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kuda kuti hurumende ikurumidze kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uhwo hwaenda kumawere. Asi izvi zvinokwanisika here? Nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana kuti gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanokwanisa here kana kuti kwete kugadzirisa upfumi hwenyika. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kuState House nezuro pavaitoreswa mhiko muzvinafundo, mutuli Ncube vakati vari kuda kuisa mutsipa pabasa kuti vagadzirise upfumi hwenyika uhwo hwagwadama. Vanoti vari kuda kubvisa mari yemabond notes uye kumisa tsika yehurumende yekungoshandisa mari yaisina ichizoguma yoita zvikwereti. Vanotiwo vari kuda kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo zvose uye kuumba hukama nemabhanga anokweretisa mari pasi rose, AIMF neWorld Bank. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi pasi rose muzvinafundo, Steve Hanke, vanodzidzisa paJohns Hopkins University muAmerica, vanoti havaone muzvinafundo Ncube vachigadzirisa upfumi hwenyika yeZimbabwe nekuti wangofanana nemurwere wegomarara, kusina kana chiremba kana godobori kana muprofita anoziva kuti poitwa sei. VaHanke vati munhu akatomboedza kugadzirisa upfumi hwenyika chete ndivatendai Biti, avo vaive gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa. VaBiti Mbune vati vane muono mumwe chete seva muzvinafundo Hanke.
Munogona kuedza kuisa lipstick pabere, but bere ibere, but muchinda uyu achadiscussa kuti biggest problem yemunyika haisi upfumi husiri kufamba. Biggest problem yemunyika haisi mabata asiko, mari iri kushaika. Biggest problem iZANU-PF.
Vaendererawo mberi vachiti chati home chareva, vachiyambira kuti muzvinafundo Ncube vanogona kuguma vaita chitsoka ndibereke sezvakamboitwa nerimwe gurukota muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, Dr. Nkosana Moyo, vakaguma vave muupoteri.
But murume uyu aidzi achatiza odzokera kwaanga achititsa metsuku kana kuti vachamumedza zvakangoitwa muwese. So you've got two options. Either is going to be the second Nkosana Moyo or you become another corrupted person.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni, avo vanoti vanhu havafaniri kungotarisa muzvinafundo Ncube chete nekuti chara chimwe hachitswanye inda.
Tuli Ncube munhu ane unyanzvi hwakadzama chaizvo hwezvinhu zveupfumi zvakasiyana siyana kusanganisa nemari, asi pachake ega hapana chaangaite kupingudza upfumi hwenyika ino nezvimwe zvese zviri kunetsa. Chinhu chekutanga chinodiwa ndechekuti chikwata cheutungamiri, makurukota kunyanya ehurumende vachitungamirwa naPresident, vanofanirwa kushandira pamwe sechikwata chimwecho.
Dr. Makonde vatiwo dambudziko guru rakatarisana namuzvinafundo Ncube inyaya yekuti vamunangagwa vatora ruoko rwavamugabe pakushandisa mari yehurumende zvisizvo.
Zviri kuratidzwa nemaitiro avo ndezvekuti havana kusiyana navamugabe vavakabvisa, vari kungofamba negwara rimwero remukuru wavo wavakabvisa iye.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo, Gift Mugano, vanoti vamunangagwa vakabaya dede nemukanwa nekuendesa vaPatrick Chinamasa pamudyandigere vachivatsiva namuzvinafundo Ncube.
Chekuti anga achida kutenda President Mnangagwa, vakanzwa zvichemo zvedu dai vativhisira vaChinamasa paMinistry of Finance, nokuti vaChinamasa vanga vasikukwanisa kunzwisisa nekuti havana kuzvidzidza zveeconomics izvi. Saka tinofanira kuti pana minista vanoziva muzvinafundo mazvikokota anotendwa pasi rese zvavari kuronga, tinotenda zvinobudirira.
Mashoko aya atsinirwawo naDr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Mashoko avataura so far mashomanini ndinobvumirana nawo. I think mashoko akanaka, but I think chakakosha ndechekuti zvichiwandudzwe, zvichiiswe into ma fiscal policies.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rezveupfumi risina mukara akamboona, kunyangwe hazvo iine nyanzvi dzakaita savanyuve. Asi vakawanda vanoti uhu hurombo hwenherera kupakwa ichirutsa. Kuti vanyuve nevamwe vavo vanokwanisa kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, aiwa regai vakuru vati totenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mumwe murume ari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvinogona kukonzeresa mhirizhonga paruzhinji mushure mekunzi akatuka mumwe mukadzi achishandisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Anoti dare rinofanirwa kurasa mhosva yakatarisana nayo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Panzwi kwanyaya inhasi mangwanani vaDavid Ndlovu vari kupomerwa mhosva yedisorderly conduct in a public place, kana kuti kuita zvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga paruzhinji, varamba mhosva iyi vachiti havana kutaura mashoko avari kunzi vakataura. VaNdlovu vakasungwa nemusi wechishanu vakarara muchitokisi ndokuzoburitswa mushure mekunge vamhangarirwa naamai Svekezile Jele kunzi vaive vavatuka. Amai Jele vanoti vaive vasvika pane imwe nzvimbo inotengeserwa mafuta emotokari pamwe neparafini ndokubva varatidza kushamisika mushure mekuudzwa kunzi mutengo weparafini iyi waive wakwira. Vanoti mushure mekushamisika kwavo vakazonzwa nekuona vaNdlovu vachitaura mashoko murimi rwendevele aireva kuti ivo amai Jele vaive vavhotera kuti idife, saka vaida kuzoona kuti imbwa iyoyo yaizovaitira chii. Pavabvunzurudzwa mudare vaNdlovu vati havazive amai Jele uye varamba kuti vakataura mashoko akadaro, vachitiwo pamwe amai Jele vakangogumbukawo havo nekuvaona vachifara vachitaura nezvematongerwo enyika nevamwe vanhu vaive panotengeserwa mafuta emotokari apa. Vachibvunzurudza amai Jele kwetara vaNdlovu vaAbraham Dixon vati vakaziva sei kuti vaNdlovu ndivo vaive vataura mashoko avari kuvapomera sezvo panzvimbo iyi pakange paine vanhu vakawanda. Vatiwo kunyange zvichinzi vaNdlovu vakataura mashoko avari kupomerwa, hazvingarevi kuti mashoko aya anganzi aituka amai Jele uye anganzi akakonzera mhirizhonga sezvo pasina mhirizhonga yakaitika mushure mekutaura kunonzi kwakaitwa navaNdlovu. VaDixon vatiwo kuti ED hazvifanirwe kuonekwa sezvinoreva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo ari mavara anogona kureva mamwe mazita. VaDixon vaudza Studio 7 kuti vaita chikumbiro chekuti darerera nyaya iyi nekuti hapana umbowo hwakakwana kunoratidza kuti vaNdlovu vakapara mhosva yavari kupomerwa. Asi muchuchisi wedare aramba akasimbirira nerekuti vaNdlovu vanofanirwa kubatwa nemhosva. Mutongi wedare Muzvare Glad Momshowe vati vachatura mutongo wavo nemusi wemuvhuro unouya. VaNdlovu vari kutongwa vachibva kumba uye havana kubhadhariswa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu chezi connection nhasi tiri kutaura nevechidiki tichinzwa kuti zvii zvavari kutarisira kubazi revechidiki iro rinotungamirwawo nevechidiki Muzvare Kesti Coventry. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection, muneni tungamili nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Advocate Jacob Mudenda veZANU PF vanosarudzwa kuva mutauriri weNational Assembly. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inodoma vatevedzeri vemutungamiriri vebato vatatu pakati pavo pasina munhukadzi. ZANU PF yopa vaimbova makurukota vasina kudomwa rwendo runo basa rekushandira bato, vanhu ava vachitambiriswa mari dzavaiwana vari makurukota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani sulukanda bamthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 11 Mpandula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
we have worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda oweminyaka eminingi, usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi.
Umnumzana Jacob Mudenda oyebandla lezanu PF usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba ngumlawuli wedalela eParliamente kukhetho olwenze lamhlanje.
President Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla le-MTC alibuyisele ekuqineni walela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze i-MTC sizaba le 19 years izelwe. U-president usefake abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa libika ukuba elinye icele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe liyalile ukuya kumanyano wamanye amabandla ahlubuka ku-MDC yakuqala. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenikeze ezinye iziphathamandla zebandla lakhe ezingatholanga izikhundla ku-cabinet izikhundla zaphezulu ebandleni lezanu PF zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedalela eParliamente kukhetho olwenzwe edalela eParliamente namhlanje enqoba unkosikazi Paulina Mpariwa owe MDC Alliance. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umdenda oyebandla lezanu PF unqobe unkosikazi Paulina Mpariwa owe MDC Alliance oncintise kulesi sikhundla. Umdenda uthule amavoti phose angamakhulu amabili 179, Umpariwa wathola amavoti angamathumi phose athoba mnembili 79. Edayele esinethi unkosikazi Mabhochi nomona unqobe umnumzana Morgan Komish ethatha isikhundla sokuba umkhokheli wedayele esinethi. Uthi nomona uthole amavoti angamachumi amahlanu lambili, uKomish wathola angamachumi amabili lambili. Umlawuli wedayele eParliamente umnumzana Jacob Mudenda unconywe kakhulu ngomsebenzi awenzayo kuParliament edluleyo.
We have worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda oweminyaka eminingi, usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi. Wanceda ukufaka imithetho emitsha ehamelana lesisekelo. Nguye owaye sesikhundleni ngesikhathi sikhupha umnumzana Robert Mugabe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Clement Chikwinya naloba nje ethe ibandla le-MDC Alliance lizaphikisa ibandla lezanu PF ukuze ukanye ukuthi bavotelwa nabo.
Chatakatumwa nevana veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana nezanu PF panzvimbo imwe.
Tizalwisana lebandla lezanu PF ngokulutshwane bethu. Esikubonileyo namhlanje ukuthi kulabantu abahlanu abavotele ibandla leMPC Alliance. Besingu 74 kodwa sithole amavoti angu 79. Kutsho ukuthi kulabantu bezanu PF abavotele iMDC.
Umkhokheli wamalunga edale parliamente awe alliance uchief whip umnumzana Prosper Mtsiyane esekela unkosikazi noMathemba Ndlovu kuthi uchief whip wezanu PF umnumzana Pupraito Gareth esekela umnumzana obedinga Mguni noSenator Tsitsi Mzenda kuSenate ozabe ekhokela MDC alliance kuSenate umnumzana Elias Mzuri osekela umnumzana Morgan Komichi. Unkosikazi Thabita Khumalo ukhethwe iMDC Alliance uba ngomkhulu webandla eliphikisayo edale lepharlamende. Imele sithu 7 seHarare, New Gibson Bebe.
Ibandla eleMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selikhethe abasekeli bakamongameli abathathu kungela owesifazane. Lokho kulandela ukumanyana sokwenzwe ngamacele wonke ayehlubuke kuMDC agoqela ebelikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ele People's Democratic Party elikamnumzana Tendai Biti le MDCT ebikhokhelwa nguye uThamisa. Okuningi asikuzweni kuBhebhe njalo eseHarare.
UChamisa wazise ukuba abe MDC yakhe bamanyane le MDC kaNcube kanye le PDP kaBithi ukuze babumbe ibandla linye elicilileyo kulandela ukusebenza kuhle abakwenza kukhetho lukaNtulikazi phansi komanyano we MDC Alliance. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuthi kulandela umanyano lokhu abakwenzileyo umnumzana Ncube nomnumzana Morgan Komichi sebengabasekeli bebandla leli kanye lomnumzana Elias Mzuri obekade evele khona. Unkosazana Thabita Khumalo nguye osengumgcini sihlalo webandla engumsekeli wakhe kungubithi.
President Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla leMDC alibuyisele ekuqineni walela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze iMDC sizaba le 19 years izelwe. UPresident usefake abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe wakhipha njalo abanye ezikhundleni wabantshintsha izikhundla ngendlela yokuthi ufuna ukuqinisa ibandla leli elungiselele ukuthi senze lokho akuthi ku-reclaim i-victory eyama-elections eyantshontshwa iZANU-PF. Ngalokho upresident useaphointe abantu abathize abangenisa ku-executive yakhe. U-senator engineer Mzuri uyalolokho engu-vice president. So sithi isikhundla esasingesika-president Nelson Chamisa esobu-vice president sifakwe u-senator Komichi. Isikhundla esasingesika-Thokozani Kuphe esobu-vice president sifakwe u-professor Welshman Ncube osephendukile ku-MDC. U-honorable Thabita Khumalo okade isikhulumeli sebandla usefakwe ku-national chairperson. U-honorable Tendai Biti usengu national vice president. U-honorable Monzora walengu secretary general. Honorable Mpariwa deputy secretary general. Honorable T. Makone treasurer. Honorable Wende deputy treasurer. Honorable Chibaya walalokengu organizing secretary. U-honorable Sibanda P. Sibanda Peggy Sibanda usengu deputy organizing secretary. Isikhulumeli sebandla sokungu councillor Jacob Mafume. Isisekeli sakhe singu Dr. Rebecca Temba Mpofu. Secretary for Elections was Honorable Zizai, Chair Lady Women, Honorable Karenyi, Chairperson Youth, Honorable Chidziva.
Usibanda uthi inkulumo lecele leMDCT ekhokhelwa ngumakhuphe ukuthi libuye lalo kulumanyano zibe liphutha. Ethi iMDCT kamakhuphe isebenzana lezanu PF kungakho bengasafuni ukumanyana labo labanye bamabandla aphikisayo.
uThokozani Khuphe indaba yokuthi amabandla afana nabuyelelana yavunyelana kudala ngesikhathi vunyelana uHonorable uKhuphe ngazange avume ukungena kodwa uPresident usebona ukuthi kungcono ukuthi siqhubekele phambili sizathola abantu bazangena kumanyano omutshalo kodwa siwonke ozabuye uMakhuphe nguye walaba abangabuye ukhanya ngani usethakazelela ukusebenzelana ndawonye leZANU PF.
Kodwa umsekeli kaMakhuphe omnumzana Obert Kutu utshele Studio 7 ukuthi akuzange kube le nkulumo lezo abazitshoyo abakotshamisa ebuza ngokugama lebandla selisiyaguquka na lingasabizwa ngokuthi i-MDC Alliance uthi hatshi kaliguquki igama.
Ibizo leparty kalizange litshintshe lisuka ku-MDC lokho liyi-MDC isikhathi sonke lesi ukuthi MDCT kumbe ukuthi MDC Alliance bekusenziwa ngoba kulokudoniselana okubangelwa iziphathamandla zikahulumente kade zibhalisa abanye abantu ngebizo le-MDC ngesikhathi sokhetho. So lokhu bekusenzelwa kwenziwa isikhathi sonke ukuthi sizahlukanise labanye amabandla abe sevunyelwe ukukopa ibizo le-MDC.
I-Studio 7 kayisenelisanga ukukhuluma lamanye amabandla akade kumanyano we-MDC Alliance anjengeZimbabwe People First le-Transform Zimbabwe ukuze size imibono yabo ngokungena ebandleni elitsha ele-MDC. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngu-Gibson Bebe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWL.
Idale lekhabhinethi elikhethwe ngeviki edluleyo ngumongameli Emmerson Mnangagwa lilamanye amalunga abekade esehlala ekhona kuleli dale angasekho. La ngabalisa umnumzana Obert Mpofu, uDokotela David Barirenyatwa, lomnumzana Patrick Chinamasa kunye labanye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubanikeze umsebenzi abazasebenza bewenza besebenzela ibandla leZANU PF. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu uthi iziphathamandla zeZANU PF ezinikezwe izikhundla zaphezulu zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo ebandleni leli kuveza ukwehliswa kwazo ezihlalweni zokuba ngabaphathi ntambo, kodwa abanye bayasola bathi lokhu kungabe kuyindlela yokuhlolisisa ukusebenza kwalabo abaphiwe izikhundla njalo kuyibo abazaqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende. Umnumzana Nkosi yabo Dube isakhamuzi sakobulawayo uthi kungenzeka ukuthi laba abadala asebephiwe imisebenzi yebandla kube yibo abazaqondisa ukusebenza kwabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende.
Singalindela ukuthi i-cabinet yona le iqale ukusebenza njengoba khathi sisikhayelane lokuthi silohlupho olwe-cholera osoluqalisile elizweni phose jikelele. Sizabona ngabo ukuthi bazasebenza ngalokhu hlobo kumbe bazabethatha amacebo betshelwa okokwenza yilaba abayibo abadala ukuthiwa sebephiwe imisebenzi yephathi kuphela. Okukhulu nje ukuthi thina sifanele silinde kumbe nxa singalindanga sizenzele thina vele singabanaki, ngoba yinto abavele behlala besenzeyenza yena le besitshengisa be-indicator right bona bekona besiya ku-left. Ngakho-ke akufanelanga sikhangele kakhulu kukhonokhu ngoba untshintsho lubonakala ngezenzo.
Umnumzana Morris Maseko osebenzelana lenhlanganiso yezamalunga oluntu eZim Rights uthi laba bantu kusobala ukuthi bebevela bengelancedo.
party as it is, ila bantu kanya ibavalele phandle. So those people should be accommodated who party to have a misstatement. Implication yako nokuthi it doesn't help us. I think nothing alutho nasibona ukuphaka ukuthi isinceda ngani imisebenzi yakho. It will come again to the point, such a point of contention kwakulama ama vacancies ayephongoba engasebenzi ukuthi engasincedi ngalutho. Khona pho kuyi taxpayers money rather. Indaba esikhona ngani khonapho kasukusithakazeleli thina i-public ngoba kakusincede ama-post anana ade khona ama-ministries ade fakyona lana of course bakwande benjani anapho want to cut la ma-cost.
Umnumzana Desire Moyo imbongi njalo esebenza labontanga ngaphansi kwenhlanganiso ye-Victory Siyanqoba ufanise laba bantu lenkabi ezindala ezingasasebenziyo osekumele ziyelinda isibaya.
Kona kwami kuqonde nta ngoba lasekhaya sibili inkabi incane ngasadonsi sesimelele kuphela ukuthi sithathe isigogo sithuke imchilo yona inkomo lathi siyagcina isibandi hlale sibayeni ngakho ke ba right nxa bekwenze khona lokho is good kakhulu for us amazimbabwenzi ngoba uyathola ukuthi eminye imikantshi emidala leyana ibingasasincedi kakhulu ngesizwe bese sidinda ndawo yinye njengensimbi yesigojo lamanzi engaphumi. So siyabonga kakhulu ngenyathelo leli elithethwe nguhulumende nalofakiweyo ukuthi khona akhiphe la lezi inkabi ezindala ezimxhilibana ukuthi khona zihambe ziyesebenzela kibo khona ngale internal matters but not ama-issues awesizwe.
Unkosikazi Phathi Nyathi uthi abaningi bavuka ngolaka ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethathele owayengumongameli Robert Mugabe ilizwe ngolwezinyakenye ethi uMnangagwa utshengise ukuthi ngumongameli olalela abantu ababusayo ngaleli nyathelo ngoba ebaqume impiko kodwa wababeka lapho abangasebenzela khona ebandleni.
uMnangagwa into enginanzelela ngaye ngumuntu olalela abantu ngoba ngiyakhumbula after iku whatever mbekhumbe kuyini okwenzakala ngoNovember kumnyaka ophelileyo abantu bakhonona ukuthi wayebisela abantu abangathandwa ngabantu abanjengabo Chinamasa abo Obed Mpofu wo Superman Tiwanzira. I'm glad ngoba khanya ngubaba olalela abantu abakuthi abathini khathesi ubakhuphile ezihlalweni zaphezulu.
uMnangagwa ugcobe amalunga amatsha ukuba ngabaphathi ntambo ngemva kokhetho lukaNtulikazi okube yinto elethe intokozo ikakhulu kubontanga ngoba engazange afake abantu abajwayelekileyo. Abaphiwe umsebenzi ebandleni abakade bekuhulumende bagoqela omnumzana Obed Mpofu, uLouis Mathutu, uPaul Mangwana kanye lowayekubutho uAngel Bert Rugege. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwe-connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngabakukhangelele kugatsha lukahulumende olwabontanga olukhokhelwa ngosakhulayo njalo unkosazana Kirsty Coventry. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bemelika lamhlanje bebenanza iminyaka elithumi lasikhombisa kwenzakale isiga sokuhlaselwa kwalelo lizwe ngamalwe cacha ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi September 11 okwafa khona abantu phose inkulungwane ezintathu eNew York, Virginia lePennsylvania. Ubudlelwano phakathi kwabomakhelwane Eritrea le-Ethiopia lokhe buthukutha ngokuvulwa komngcele wamazwe omabili wavalwa eminyakeni edlule engamathumi amabili. Osandakhethwa kuba ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefake sobala ukuba
ilizwe liphume ebunzimeni kumele kususwe imali yohlobo lwebond not njalo ngokuya kwesikhathi kubuyiselwe idola leZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabaningi ngothi lizavuma na ibandla leZANU PF ukuthi athathe izinqumo ezinjalo. Uncube wazise imbono yakhe ngendlela zokuvuselela umnotho welizwe engakakhethwa ukuba ngumphathi ntambo. Osomabhizimusi kunye lengcwethi bayavumelana ukuba uncube ulamacebo akhaliphileyo. Uncube useke waba ngumsekeli kamgcini isihlalo webhanga le-African Development Bank njalo wafundisa emakolitshini aphezulu ngokwezimali emazweni afana leBhilitane kunye leSouth Africa. Isiphathamandla seZANU PF umnumzana David Ndlovu uthi mpela uncube ufundile njalo ukhaliphile.
Ngineqiniso ukuthi kufaka kwakhe bamthembisi zakwanika mentiya wathi zakwanika mbeyileqiniso zakwanisa ngosikhangela ama-qualifications zakhe mbone ngani wake wabhale enye iphepha lapho wayekhuluma khona ngokuthi how to kickstart Zimbabwe economic recovery. So ngake ngakubhala iphepha leli ngaligcina mbone ngani ama-proposals akhe ayewafaka mbone ngani hayi mayezanandilakazakhonda ngoba waye identify ama-problems.
Ophatheke kwezombusazwe umnumzana Matson Hlalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukhanya ehlukile kulo wakudala ngakho ubona uncube ezaphiwa ixesha lokufeza izibopho zokuvuselela umnotho.
No ukuthi i-government lesikhona kathesi isitshengise ukuthi isikhipha i-politics ezi i-standard yokuthi you should save. Because ukuthatha indoda leyana, obviously, if they have to get him ukuthi asebenze the way he want, obviously there will be a difference from the norm lejayelekileyo. So I think it's a positive development as well. Into esisele ukuthi sibone ukuthi uzavunyelwa yini ukuthi enze akubona kufanele ukuthi i-economy i-peak. Ngoba sometimes when you get the people from a particular party which is the whipping process here, you tend to know ukuthi what they can produce is a product engine. But now I'm sure Ncube would want to prove himself like ukuthi uyakwanisa ukuthi asebenze.
Le imbono egcizelelwe nguNdlovu othi uhulumende kaMnangagwa uyazi ukuthi ilizwe liphume ebunzimeni elikubo kumele uhulumende engenqabeli imizamo kamphathi ntambo wezemali.
Isinqwa uthathindwe, of course, nxa uthathindwe ongadiliza indlu, isuperstructure ongajhipha ngefoundation, ungathenga ezinye izitina, ufake kuphala phana foundation, ziyaphuma vele iseme ibuilding ye-500 xa ulandela same plan. Kodwa nxa udilizile i-foundation, ngani ingaqala. Mbone ngani umongameli uzamele ukudiliza i-foundation. And mbone ngani nxa ezamnika i-autonomy njengominister yokuthi ayenze ama-decisions akhe kungala political interference. Mbone ngani uzasenza kuhle. But nxa kuyikuthi sifuna ma because ngavela mfuna ukukhuluma si-European. Nxa kuyikuthi njengoba ngitshile, kuyikuthi uyisitika ezintsha eziyisuka ku-foundation endala uzakwethulela. Kumele bamvumele nxa silandele i-program yokuthi thina u-president thina ukhuluma i-political economy kathesi afuna ukukhuluma i-party politics, ufuna ukukhuluma i-economic politics. Nxa enjalo ngibona elandele i-program yakhe izavunyelwa. But nxa kuyikuthi u-president kulabanye abangamguqula, hhayi, but mna ndeqinisa u-president uzamvumele ukuthi I don't foresee u-president Mnangagwa efuna ukuhamba ngenyathelo elihamba ngeZANU PF after 5 years yashisho ukuthi iZANU PF iphiwe i-chance. I doubt very much. Ambonzi
uncube usehle wakhanda insimbi isatshisa izolo uhlangane labosomabhizimusi bakobulawayo kukhulunywa ngodaba lokuvuselela amafikitali avalwayo kobulawayo. Ucwaningo oluqutshwe inhlanganiso ye-Human Research Council kwele South Africa lukhomba ukuba abukho bufakazi obuveza ukuthi abakwamanye amazwe kwele South Africa yibo abahamba phambili ekudaleni amacala lekuqedeni imisebenzi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Kusukela ngo-2008 kunezehlakalo eziningi zokutshaywa kwabakwamanye amazwe esezenzeke kwele South Africa. Loku kwenziwa izakhamizi zakuleli ezethesa bokuzalaba umlando ukuba izigangi lokubathathela imisebenzi. Kodwa ke ucwaningo lwenhlanganiso ye-Human Sciences Research Council luthabukho ubufakazi balokhu. Umcwaningo wenhlanganiso le umnumzana Stephen Gordon uthi lobanje ney'ngilezalwane zakwele South Africa zicabanga ukuthi ububi bezenzo zabantu bokuza yibo obadingela ukuhlaselwa, abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi bagange okwedlula izakhamizi zakuleli.
What they told us as researchers was that immigrants bring crime, drugs.
Esikutshelwe yizizalwane zakwele South Africa ukuthi abantu bokuza beza lokuganga, izidakamizwa, ukuqeda imisebenzi. Lezi izaba nje ezisetshenziswa njengezizathu zokuhlasela abantu bokuza.
Uthi abebebuzwa kulolu cwaningo babuthelela inqwaba yezizathu ezingelabufakazi obukhombisa ukuthi iningi lezalwane zakuleli okukhulunywe lazo licabanga ukuthi yilo wayiluphi uhlupho abahlangana lalo empilweni lubangelwa ngabantu bokuza. Uthi ubufakazi obukhona bukhombisa ukuthi abantu bokuza laba badlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakwele South Africa. Le yinto enconywa isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana, yena othi lobanje kukhona ingcosana yabakwamanye amazwe abagangileyo, iningi labo ngabantu abafuna ukuzosebenzela imuli zabo.
Impumela ye-Human Sciences Research Council isethule umthwalo onzima kakhulu wokuhlala sicatshangelwa ukubana thina abantu ababuya ngaphandle yithi sibuya lobugebengu lobuswela lani lani into zonke ezingafunakaliyo elizweni laseSouth Africa. Kubonisa ukubana abantu ababuya ngaphandle iningi labo lisuka libe ngcono kulabantu balana eMzansi ngoba into enkulu abayilethayo lana yintuthuko.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Ngqabutho Mabhena osekule minyaka elwela ukuhlonitshwa kwamalungelo abakwamanye amazwe kwele South Africa uthi lolu cwaningo lwethule xathu abahlala bekutsho.
Impumela esilayo iyabonisa ukuthi izinga labantu abasemajele kumbe abayenza ukuganga balutshwane kakhulu ababuya emazweni angaphandle kwele South Africa. Yikho sithi thina uhlupho esilalo ngabazombangazwe abasebenzisa ukwehluleka ukudila le crime besokuthiwa ngabantu abavela ngaphandle abathatha imisebenzi kodwa kungayisikho.
Ucwaningo lolu luthole ukuthi ukuqhubekela phambili kokuhlasela lokhu kusenzakala lobanje kwelazathu ezibambekayo kwenziwa ikuthi uhulumende akenze okweleleyo ukuqeda umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Uma ngibheke emuva ngicela ngimbonge baba malo.
ngoma kaMehlo kaZulu bayangilandela isidubele uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani, ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedale lePhalamende kukhetho olwenzwe edale lePhalamende lamhlanje. Silugqiba ke lapha lamhlanje uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni 6:30. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.